umlando wami pre-settlement khona Secretary for Legal Affairs we-TAP wasinamasi wachitha ora kudaro wachiti ndo zvakabuda muda reguru reZANU-P F repolitikiro newaiyo secretary yeTSMSA committee yeZANU-P F ndokwa zvakabuda nezuro ikoko so tatozvinzwawo saka tinozvitambira zvakadaro
asi manga mapuwawo here mukana wekuti divi renyu ringe richinzwa ikwawo makadaidzwa here kusangana
hapana kuzvichenura nechikonzero chekuti marecommendation handiti chekunzi inenge nditwo expelled akaitwa neprovince right the same province inavana mafimirembwa navana pfundukwa vedisciplinary ndo the same vanhu vakandinyorera prohibition right ndo the same vanhu vakandibedza kuhearing handina kuenda kuhearing nereason yekuti mupurisa andisunga asiri anonditonga chetiwo today iri kunzi kune munhu anonzi kaspa here ari kunzi ari kusamonwa kuuya kunzi ari kuhedhedikota kuzopindura nyaya dzake wethought kuti ndo zvavatatiitawo isusu handii but havana kudaro vangotambira marecommendations eprovince the same province iyo yaida kunditi indisunge yobva yanditonga nyaya yangu kuendesa kutrial vobva vandipa judgment ndo the same province andakakupidzana nayo 2021 pamaprovincial election handidi ndo chimwe chinhu chinofanira kuti chizikanwe ichocho handidi saka zvedownfall yangu ka it was long overdue kwavari ndo yaaitonamatira 24/7
saka imi muchakwikwidza here kudzingwa kwamaitwa uku kumuzinda webato
kwete aiwa kwete vakuru vedu kana vataura katinoteerera kaizvo
ko iyo nyaya yekuti imimi manga muchiramba kuti mutungamiri wenyika nebato aenderere mberi kusvika muna 2030
no mukati inini ndanga ndichiramba muri kutotadza kutaura inini ndine munhu ndaachitomira nemashoko apuresidendi president ndine mavhidhiyo avo anopfuura 7 vachiramba nyaya yeextension of term vachiramba nyaya yethird term